Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 8, 2018.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
ZCTU yobatana nemadzimai ekuhwange ari kuratidzira achiti anoda kuti varume vavo vapiwe mihoro inoraramisa mhuri dzavo.
Vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro vanoti havafanirwe kubhadhara mari dzechikoro apo vanenge vachishanda basa rezvavanenge vachidzidzira.
Komiti yeparamende inoona nezvemafambisirwo emari mumakambani ehurumende nemakanzuru inoti haisi kufara nemashandisirwo emari ari kuitwa nemakambani aya pamwe nemakanzuru.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti riri kuzotora matano anosanganisira kuunganidza vashandi vekune mamwe mapoka kuti vabatane nemadzimai evashandi vepamugodhi weHwange Colliery avari kuratidzira vachinyunyuta nekusabhadharwa zvakanaka kuri kuitwa varume vavo uye kusabatwa zvakanaka pabasa. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vachashandisawo mukana wekuratidzira uku senzira yekunyunyuta kubazi rezvevashandi nemabasa nekusatora matano kwavanoti riri kuita panyaya yemihoro yevashandi iyi. Vamoyo vanoti madzimai evashandi ava ayo vanoti akashinga zvikuru nhasi yapinda muzuva rechigumi vachiratidzira, asi utungamiri hwemugodhi weHwange uchingoramba kutaura navo kanawo neutungamiri weZCTU. Vamoyo vanoti mazuva mashoma adarika kambani iyi yakaisa twavanoti twumari mumabhanga evashandi, utwo vanoti hatuna zvatunoreva pachitariswa mari dzisati dzabhadharwa vashandi ava. Vashandi vepamugodhi uyu vanonzi vave nemakore anodarika mashanu vasiri kutambiriswa mihoro yavo izere. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remugodhi weHwange panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo.
Tiri kunyonyota nenyaya yekuti izvo zvino tasvika mazuva anosvika gumi madzimai evashandi vari kuHwange vari kumatambudziko vari panze kune zuva rinopisa zvinochisa pane mvura. Madzimai aya ari panzvimbo isina kumira zvakanaka nenyaya yekuti maspouses avo kana kuti varume vavo vari kutambudzwa zvisingaiti nekambani yekuHwange. Vanhu vakawanda vari kutoshamisa kuti tiri kuona madzimai achiita zvinhu zvakadaro, ivo varume vacho vari kupi? Varume vacho vati panguva yakaoma havabvumidzwi kana kuva vachioneka vachitaura kana nesu vematrade unions kana kuoneka vakamira-mira. Saka tiri kunyonyota nemabatiro ari kuita vashandi vekuHwange.
Imiwo matimambo idza here kutaurawo neveministri kana kuti mapazi ezvezvicherwa kana mines nerevashandi relabor?
Tiri kuedza, takatanga nekuedza kutaura kumafoni. Takaona kuti hazvisi kuvatsira, takaisa in record, takanyora matsamba. Takazopedzisira tatonyorera mutungamiri wenyika kuti chionai zviri kuitika. Mutungamiri wenyika paakatumira minista Mpofu, akauya ikoko Mpofu akatiwana tiripo akaimbisa kuti achadzoka musi wechipiri wafura uyu. Haana kuzodzoka kuzotaura kuti ndezvipi zvavari kuronga kuti vapedze gakava iri.
Saka matanho apa muri kuronga wokuita imi sesangano reZCTU?
Isisu hatisi kugara. Taona kuti sezvo tiri kutaura navo ava havasi kunzwisisa sezvatiri kutaura. Takutotsvaga vashandi vanobva kumaindustries akatisiyanei kuuya kuzobatsirana nevamwe vedu vari panguva yakaoma. Saka isisu taona kuti kuzvimirira tega sevashandi ndizvo zvatinokwanisa kuti zvitivatsire. Nenyaya yekuti hurumende haigoni kutivatsira.
Vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro vanoti havafanirwe kubhadhara mari dzechikoro apo vanenge vachishanda basa rezvavanenge vachidzidzira. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vadzidzi ava vanoti vanopedzisira vobhadhara mari yakawandisa nekuda kwekuti vanenge vachifanirwa kutsvaga mari yezvekufambisa kuenda kubasa kwavasingabhadharwe uye pekugara sezvo vasingawane basa munzvimbo dzavanogara. Mumwe mudzidzi wepachikoro chikuru cheMidland State University vaAtabwanya vanoti havafanirwi kunge vachibhadhara mari dzechikoro sezvo vasingabhadharwe apo vanenge vachishanda. Vabwanya vanoti vanopedzisira vobhadhara mari yakawandisa sezvo vachifanirwa kuzviriritira kubasa kwavanenge vachishanda.
School fees yepa-attachment haifanangiri ichibhadharwa kune isu mastudenti nenyaya yekuti tino safisa unhu anobhadhara school fees yedu kaviri. Just because kaviri akanenge achisafa panyaya yekuti triple attachment panobhadharwa fees. At the same time kwandiye ndichienda unotsvaga basa kana kuti kwandinowandira basa racho repa-attachment ka kunenge kutori kure nekumba zvekuti ndetichitoda futi allowance yekuenda unogara ikoko plus ma-attachment isusu atiri kuenda mazuva ano asi kubhadhara.
Vabwanya vanoti mari yavari kubhadhara vari pa-attachment yakawandisa iyo vanoti inongoshanda kuti vaziviswe kuti vakabudirira here kana kuti kwete pa-attachment. Mumwe mudzidzi wepachinoi University of Technology vatinase kawanzaruva vanoti havaone zvichikodzera kuti vabhadhare mari vari pa-attachment sezvo panenge pasina midziyo yechikoro yavanenge vachishandisa.
Kozi isusu ma-students ari pa-attachment hatizokwanisa kushandisa maservices and facilities like the internet neWi-Fi. We are paying for a bus fare ratisiri kushandisa for the whole semester. At the same time hatina lecture anenge achitidzidzisa, but we are paying fees iri equivalent with someone aruya pachikoro on a daily basis. At least iwodaitikanzioti bhadhare half.
Vachitaura pavaishanya nezuro pakati gurukota redzidzo repamusoro vaAmon Murwira vakati hurumende haina urongwa hwekumisa kubhadharwa kwemari yedzidzo nevadzidzi vanenge vari pa-attachment sezvo ichishandiswa mukufamba nekugara mumahotera kwevadzidzisi vanoongorora vadzidzi ava pavanenge vachishanda.
Ma-students kana para ari pa-attachment ari pachikoro. Saka kuteverera ma-students achino assesswa namaticha avo kunotora mari. Saka fees dzavanobhadhara vari mukirasi dzinogona kutova nane pane fees dzavanobhadhara vari pai vari panze. Nokuti kana vari panze nyaya ndeyokuti vanofanira kuteverwa nemota, malecturer achinovata mumahotera. Saka zvinodhurira mayunivhesiti nokuti mayunivhesiti haasisiri kuwana mari yehurumende.
Izvi ndizvo zviri kurambwa nevadzidzi ava vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika izvo zviri kuita kuti vanhu vaomerwe neupenyu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chigoriwa.
Sangano rinomirira Britain munyaya dzerubatsiro reUK aid kuburikidza nebazi reDepartment for International Development nasira pamamirioni anoda kusvika makumi maviri emapaunzi kuhurumende yeZimbabwe pasi pechirongwa cheResilience Zimbabwe Building Fund. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa cheResilience Zimbabwe Building Fund chinotarisirwa kubatsira vari kumaruwa kuti vakwanise kuzvimiririra pasina kutsvaka rubatsiro panguva dzavanenge vakatasana nematambudziko akaita senzara. Vachitaura vakamirira bazi rezvekurima mushure mekuwaniswa mari iyi, vaClemence Taderera Bwenje vati sehurumende vari kutenda zvikuru rubatsiro rwavari kuwana kuti vasimudzire upenyu hwevanhu vekumaruwa, kunyanya kunzvimbo dzakatasana nematambudziko akadai senzara, urombo pamwe nekusinganai mvura yakakwana. VaBwenje vati akandeke chipiri vachiwana mari pasi pechirongwa cheZRBF mushure mekumbopiwa mamiriyoni matatu nemazana mashanu emari yekuBritain patanga chirongwa ichi muna 2015. Vati mari yavawana iyi ichabatsira kuti vawedzere matunhu avari kushandira vari uye vachashandisa mari iyi kusvika gore ra2021 vachibatsira varimi.
The second contribution yet defeat net at £21.5 million. Contribution ichaita kuti program iinde kuma districts amwe 4 Mberengwa, Shishava neMutoko neMudzi, and zvichaita kuti program ikwanise kurana kusvika 2021. Program ichabatsira kuti improve productivity, ichabatsira kuti tikwanise kulinga mafarmers edu kuma markets kuti vakwanise kumanaja maresources, manatural resources, nekuva kuti vave vakwanise kuabsorba mashocks nemastresses from drought.
VaBwenje vatiwo rubatsiro urwu ruri kuzadzisa chirongwa chehurumende cheZimbabwe Agenda for Sustainable Social Economic Transformation, kana kuti ZIMASET, chekuti vanhu vazvimiririre pamwe nekuwana kudya kwakakwana.
Program iri in line with ZIMASET objectives sekuti tive nenyika iri self-sufficient nekudya kwakakwana.
Mumwe wavari kushanda pasi pechirongwa ichi ndiva Solomon Mutambara, avo vatiwo vari kuona shanduko mumaruwa mavari kushanda, umo vari kuita zvirongwa zvokuti vagare vawane chauviri.
Vogadzira makomitizo kuti vazvimirire vega. Kuchinge kwaita matambudziko akafanana ne drought, mafloods, or even amwe anoaffecta vanhu muhousehold, in case of death of a breadwinner, things like that. So we're basically saying vanhu ngavazvimiririre vega, dzidzai kuzvimirira mega, kwete kuzembera vamwe, right? Vanozemberwa ngava sangeri government, my neighbors or other. So we're actually pushing the agenda yekuti usava munhu wokumbira.
Mukuru weDFID amai Annabel Gary vati mari yeZRBF ichabatsira mumatunhu gumi nemasera neurombo hwakanyanya, uye vari kutarisira kubatsira vanhu vanodarika zviuru mazana masere.
Tiri kutarisira kubatsira matunhu gumi nemasere anonyanyotambudzwa nekuchinja kwemamiriro ekunze, haisi nyika yese. Chirongwa ichi tiri kutarisira kuti chichabatsira vanhu zviuru mazana masere ane makumi matatu kuti vasimukire.
Mari yeZRBF ichashanda makore mashanu, apo sangano reUNDP rinenge richishanda nemapazi ehurumende akasiyana-siyana nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanobatsira munjodzi vati munhu mumwe chete aurayiwa, vamwe vakawanda vakakuvadzwa mukubhombwa kwaitwa ruviri pane imwe Moscow muguta reBenghazi muLibya.
Makwikwi emitambo yemuchando ye-2018 Winter Olympics Games atanga zviri pamutemo muPyeongchang kuSouth Korea, paine kamutambo kanodakadza pamwe nekuratidzwa kwevatambi vachipinda munhandare iri kuitwa makwikwi aya. Gore rino, Nigeria ine chikwata chayo chekutanga mumakwikwi aya chemadzimai chemutambo webobsleigh. Komiti yeparamende inoona nezvemafambisiro emari mumakambani ehurumende nemakanzuru yePublic Accounts Committee inoti haisi kufara nemashandisiro emari ari kuitwa nemakambani aya pamwe nemakanzuru. Loida Moyo anoti panyaya iyi.
Sachigaro wekomiti iyi uye vari mumiriri wemufakose muparamende yamaiporina mupariwa vanoti komiti yavo ichatura matanho akaomarara kumakanzuru nemakambani asiri kutevedzera zvinodiwa mukufambiswa kwemari.
Ndinoda kupa mukana wokuti workshop inei sepublic accounts committee, komiti yeparamende inotarisa kuti kana mari ichipiwa kunoitwa kuti basa rifambe, kungave kuma kwakazvimirira kwega kana tichiti kwakazvimirira kwega kana tichiti muzvika zvehurumende tirikureva maorganizations akaita se Zimbabwe Broadcasting Corporation, tutaura nyaya yeGMB, tutaura vana NRZ, the National Relays of Zimbabwe. Izvozvo tirikutarisa kuti vanoshandisa mari chikwazvo here kuti basa rifambe, matiroko ezvitima ari kufamba here kuti vanhu vatakurwe vaende. Tikatarisa vana GMB tirikutarisa kuti chibage chinoenda ikoko chinozodzokera kuvanhu here mune zvakanaka nekuchengetedzwa, nekuti basa riri kufamba zvakanaka here, nokuti ndo vatinoti gutsa ruzhinji ndozvinenge zvichitarisira vanhu. Asi tiri kuona zviga zvakaita saizvozvo kuti makore nemakore havaendese mapepa avo anoratidza kuti mari yavakapiwa nemari yavakawana yakawanda zvakadii uyezve yakafambiswa zvakadii. Tinoona zvakare paine kunonoka kune mamwe maorganizations akaita fanike ZBC, Zimbabwe Broadcasting Corporation, kunonoka kuendesa magwaro iwayo anoratidza kuti mari dzavo dzakashanda sei, yatinoti audit.
Amai mupariwa vati makambani aya ari kuita zvaanoda achityora mitemo inofanirwa kutevedzerwa.
Nekuda kwokuti mari hatizozoti yakafamba chaizvo here zvakanaka kana kuti aiwa, panove nekumbunyukirwa kwokuti mutemo unoita watinoti Public Finance Management Act inotaura kuti within 12 months mari dzinenge dzakufanirwa kunge dzataurwa kuti maita sei nemari. Asi zvikona zvichitishungurudza. Saka isu tiri kuti sePublic Accounts Committee tiri kuti hatisharegera tichingotarisa chete, taakuti taakuita zviga zvekuti taakupanisha vanhu.
Vatiwo mamwe makambani ehurumende akarasikirwa nemari yakawanda zvikuru gore rapera nepamusana pekutadza kuita basa nemazvo.
Mari zvakare yatirikutarisa kuti kwatinoti kumari inenge yakaberekwa kana kuti iyi inofanirwa kunge ichiuya, haina kukwanisa kunge ichizouya kuti inge ichipiwa kuhurumende kuti hurumende ive ine mari. Muri kuzoona kuti hurumende haina mari. 270 million imari yakawanda zvikuru, asi tinoona kuti mari iyoyo hapana kwayakaenda, haina kuuya kuhurumende. Kureva kuti ikoko kune vanhu vanotambira mari dzakawanda kupfuura dzakatakataura dzakataurwa naminista, nokuti vakaisa yatinoti ceiling pachirungu kuti mari haichafanirwa kupfuura mari iyi. Tinoona zvakare vanopanana mari dzatinoti dzemaallowances. Tinoona zvakare vanofamba nemota dzinodhura sterik, asi iko kune mota dzekungoti nokuti mota inofanirwa kunge iri mota inongokwanisa kuti munhu kana achienda kubasa akwanisa kufamba. Saka tiri kuti 270 million imari yakwanisa kunge Zimbabwe yaidya kubvira January kusvika December, zvakapitwa katatu, makore matatu vanhu vaine mari.
Imwe nhengo yekomiti iyi vati charwa madondo, vati gwaro rekomiti yavo rakaburitsa zvakawanda zvinofanirwa kuitwa.
Senu wedu maimparuva vaburisa nemazvo mamirire akaita zvinhu, kusafara nokusagutsikana kwedu nemashandirwa ari kuitwa mumalocal authority, maparastatals nemumagovernment ministries, kuti vatingati maaccounting officers havasi kuita basa nemazvo, havasi kugutsa auditor general anova ndiwo anofanira kuita mastandards eaccounting anodiwa. So nokudaro isusu hatisi kufara.
Imwe nhengo yekomiti iyi vaJames Maridadi vati vose vanotadza kuita basa vanofanirwa kudzingwa uye vanoita zveuori vasungwe. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakasangana nezvizvarwa zvekuNorth Korea zvakaisa upenyu hwazvo mungozi zvichitiza hurumende inoshungurudza nokumbunyikidza vanhu vayo. Pavakanga vatarisana nokusungwa, Dr. Yoon, avo vaive mudzidzisi pachikoro chapamusoro, vakatora mhuri yavo vakatiza kubva kuNorth Korea muna 2004. Dr. Yun havana kunge vambu bula mu North Korea upenyu wabu wese, saka vakange vachichika nukuti chavango ziva inyika yavo yeutsinye ni hurumende yavo. Umu ya kati zavo ku North Korea, Jung Gwang-il, akamboye ndoswa kwe makore matatu kujere rino mkurumbira wekusabata vanhu zvakanaka Re Yodok achipomirwa mhosva yokusora. Akatizira ku South Korea uko kwaave kutungamira sangano rinonzi No Chain rinoedza kumisa kushungurudzwa kwevanosungirwa zvematongerwo enyika ku North Korea uye anoendesa nawo ku North Korea kuti vamwe vazive. Kim Jong-un uyo akapomirwa mhosva yokuziva zvakawanda pamusoro pehama dzevatongi veNorth Korea akaendeswawo kujere reYodok uko vasungwa vanobatwa chibharo vachisungurudzwa uye kunonzi kune vamwe vanhu vanodya vanhu ikoko. Hama dzake zhinji dzakafira kujere iri uye mwana wake akasiyiwa aremara zvakanyanya. Kim Jong-un akatiza kuNorth Korea muna 2001. Vanenge vabata vakadzorewa kuNorth Korea vanoshungurudzwa kana kuurawa veruzhinji vakatarisa. Vazhinji vanotiza kubva kuNorth Korea vanogara vaine muchetura kana kuti chefu kuti vazviuraye kana vakabatwa muChina vasati vasvika kuSouth Korea kwavanenge vachitizira. VaTrump vanoti vapoteri ava vanhu vakangwara asi vakatambudzwa zvikuru zvinova zvinoita kuti America irambe ichibudisa pachena uhipi hwehurumende ya Kim Jong-un. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni tanonoka wande.
Madzimai ari pasi pemubatanidzwa wemakereke akasiyana siyana muAmerica pasi pesangano reWomen of Dominion ari kutarisirwa kusangana mangwana muMaryland pamabiko ari kutarisirwa kuunganidza mari yekubatsira sangano iri. Chiitiko ichi chiri kuitwa pasi pedingindira rekuti Glitz and Glamour Fundraising Dinner. Mabiko aya akanangana nekuedza kuunganidza mari yekukoka munyarikana achabva kuZimbabwe kuzotaura pamabiko wemubatanidzwa wepagore uchaitwa muna Chikumi. Mumwe ari mukomiti iri kuunganidza mari musangano iri, amai Tamari Finai, vanoti vari kutarisira kuti madzimai vachauya nemhuri dzavo mukutsigira mabiko aya. Amai Finai vanoti zvakakosha kuti madzimai vari mudiaspora varambe vakabatana vachirumbidza Ishe vari pamwe chete. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMaflas Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Finai.
Mubatanidzwa wemadzimai unonzi Women of Dominion unopindwa nemunhu wese muZimbabweni wese, muAnglican, muRoman Catholic, muMethodist, muDutch, maChurch anosangana, anobatana ese tosangana semhuri imwe chete. Tikange tiri ikokoko hakutomborina muRoma, hakuna kana muAnglican, hakuna kana muDutch, tese tinenge tingori mhuri imwe chete. Mabiko atinawo musi weSaturday ndiye kutraya kureza mafunds. Tine mubatanidzwa wemadzimai watinenge tichiita muna June 14 to June 17 weWomen of Dominion. Saka tine vamwe maguest speaker edu atinawo, ndingangoti one guest speaker ari kubva kuZimbabwe anoshandiswa naMwari zvikuru savanonzi Mai Nemasango. Saka tine maexpenses atiri kuita in care sezvo tiri kuhosta Women of Dominion. Saka tiri kutreya kuti vanhu vatibatsirewo kureza mafunds. Takakwanisa kuwana masponsors vakatipa zvakawanda zvatichaita maraffles. Saka tiri kukumbirisawo zvikuru kune vechizvarwa cheZimbabwe nedzimwewo hama kuti vakwanise kuuya vagotisapotawo pane donzvo guru ratinaro.
Zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviwanikwe zvichibatana pane mabiko akadai uyezve kuenda kumubatanidzwa sei wamuri kurongera uyu?
SemaZimbabweans, kukosha kwacho ndokuti tinosimudzirana pana paculture yedu uye nehumwe chete hwedu kuita sefamily imwe chete. Tikange tiri kuno kukure kwatiri tiri mhuri imwe chete. Saka tinenge tichitarisira kuti kana pange paine basa rakafanana neirori tibatane pamwe chete, tine donzvo rimwe chete rekusimudzira nyika yedu yeZimbabwe uye nekusimudzira madzimai edu eZimbabwe.
Avanga vari mumwe vanoona nezvekuunganidzwa kwemari musangano reWomen of Dominion, amai Tamari Finai, vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari muMaryland muAmerica.
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Hurumende yadaidzira musangano wechimbi-chimbi wekuedza kumisa kuratidzira kunonzi kuri kurongwa nemasangano evarairidzi. Musangano wanhasi wadaidzirwa negurukota rezvedzidzo yepasi vaPaul Mavhima kuratidzira kuri kurongwa nemasangano aya kunotevera gakava ravapo zvichitevera kuburitswa kwakaitwa magwaro ebvunzo dzechirungu vadzidzi vasati vanyora bvunzo dzacho. Masangano aita musangano navaMavhima anosanganisira sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Tabata mutungamiriri wesangano iri vatakavafira zvou kuti tinzwe zvizhinji munhau iyi.
Dambudziko guru rinongova pakuemploya vanhu vasiri qualified pamabasa pavanenge vari. Zvinotanga kuZimsec, unoemploya munhu asina maolevu kuti agadzire macertificate amaolevu. Vanopedzisiravo zvibudisirawo vachida kuti vachazononyora kune chimwe chikoro mapepa yaavanawo. Vaderewo pedzisira voda kuita mari navo votengesawo kumwe. Tozoenda kuchikoro zvekare. Kune maheadmaster anenge asina zvikwanisiro wakangopromotwa nekuti political party yako ndo iri kutonga. Anoda kuti aimpresse vakuru vake nekuwana marizansi anenge achinzi akanaka. Tikaenda zvekare kumaprivate school. Maprivate school evanhu vari mugovernment imomo vane maconnection. Vanenge vachida kuti vazokwezva vana nepass rate. Vanhu vanotenga futi zvemapepa achilikisiwa. Saka isu kwatiri dambudziko guru rinongova paishu yokuisa vanhu vasina zvikwanisiro pamabasa. Then nepotism. Ndo zvinhu zviningoripo zvinopa kuti dambudziko rokulika kwamaexamination risapira muZimbabwe.
Iwo mutemo unoti kudii nezvikoro zvinobatwa zvichiita chiitiko ichochi chekuburitsa buritsa mapepa nezvinyorwa.
Mutemo unenge uchiti zvikoro zvakadaro zvofanira kuita deregistered. But chanetsa ndechekutoti mamwe mapepa aonekwi kuzvikoro zvinotozonoonekwa zvava kumakwa kuti maanswa ari kuuya anongouya akafanana. Uyezve zvikoro zvimwe zvakawanda zvinenge zvichilikisa izvi ndo zvine relationship navakuru vakuru edza vokuZimsec kana kuti vari mugovernment. Saka kuzozvibhana kunonetsa nokuti ndo pavanodhirawo, ndo pavakasungirwa kuti vafure. Saka ndo panonetsa ipapo kuti corruption inenge yakatekeshera nenyika. Saka zvinozonetsa kuti tiite deregister zvikoro zvavakuru.
Zvinotikatarisawo kuti pakunyorwa patsva pemapepa anonzi nganyorwe mazamanishoni patsva aya, handiti zvakureva kuti kuchadiwa vanouya kuzomaka nevachatarisa zvemazamanishoni iwayo zvoreva dzimwe mari dzinodiwa. Hurumende ine zvikwanisiro here zvekuti chiitiko ichi chiitike mune zvakanaka nekuzokwanisa kubhadhara vose vachashanda pabasa iroro?
Izvo ndozvatisingaziva asi ndozvatogara titaura makore ose. Ndeyekuti kuti vana vanyore zvekare panoti vane dambudziko rakakura kwazvo. Nokuti vamwe vana izvezvi zvivanga vachitoziva kuti vakapedza O level kunokwanisa kuwanikwa vamwe vana vakatoenda kune dzimwe nyika nokuti vanga vapedza kudzidza. Kwoita rimwe dambudziko rokuti kubva pavakapedza ipapa vatova neatingati bhabharazi. Havachazivi kubata bhuku kana chikoro. Iwo tovadzosa uchiti ngavachiuya vachinyora. Saka zvinoreva kuti vana ava vatova disadvantage nokuti vasiyana nokudzidza vakamboenda paholiday. Saka vatova nomudlozera nebhabharazi rokudzidza. Vaitoda kutombopiwa imwe nguva yekuti vatombodzokera kuchikoro kuti vanodzidza kuti vasvike palevel yavanga vari yepreparedness ramaexamination.
Kakumagumu echirongwa ini ndini Evans Zininga.
Neni Jonga Kandemiri.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.